News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navachiwenga. Ishe ndiweni waFelix Nhlanhla Mangwe ndiweni voronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Sangano idzva rinomirira vana chiremba reProgressive Doctors Association of Zimbabwe iro rakaparurwa nemugovera rinoramba mashoko ekuti rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navachiwenga. Mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajestrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kuburitsa madzakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vachiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete vakazotorwa zvechisimba nevanovachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vatiwa amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare vaiedza kuraramisa vachiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vachiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba, sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaRezza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana siyana, vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaRezza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings, uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi nomwe anze anonzi Terence Mutandwa uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate, zvakapa kuti mukuru wemaMajestrate vamunamato Mutevedzi varonge kushatisa vaviri ava panguva iyo vachiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vachiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina uko vakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai chiwenga vataona nyamakura chekuti amai chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo achiti amai chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadze kubuda munyika zvisiri pamutemo vamberewere avo vati amai chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa30 zvita vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza vachiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo zvichakadai hama dzamai chiwenga dzinonzi dzachityisidzira vatori venhau pamatare apa avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani yenewzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavachiwenga
vananichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo zvinoratidza kuti vanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatori venhau kana kuti midhia pachirungu saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vamiri unoda here kuti ugozonyora nokumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vamiri saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda navo
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavarobert mugabe vapelekezela mupoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa mutongi wedare panyaya iyi vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chekuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chekuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive navo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara avo vaipomerwa mhosva dzeuori vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
ndiweni vaFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni vave kuronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe mutoro wedu enhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
Gweta Raishe Ndweni, Vadumisani Dube, vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaishe Ndweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa asi vakakundikana kuita izvi. Izvo zvinoteera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashomo apfuura vachizivisa kuti Ishe Ndweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yendaba zinduna mudunhu reMatoeland North. Badwe vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo
zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo weZimbabwe neTraditional Leaders Act kusvikira nhasi chief kana kuti magweta chief asati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chii chakakangasika outcome yedisciplinary process and the way forward kunze kwezvinhu zviri kutaura kumanewspaper nekumaradio
Ishe Ndweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo mwedzi wapera dare remadzishe edunhu rematoeland north richitungamirwa naishe shana vekujambezi rakapa kurudziro yekuti Ishe Ndweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe vajoram ndiweni avo vanove dangwe kumhuri yekwandiweni ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe asi pari zvino vari kugara kubritain mutauriri wemhuri yekwandiweni vavanunyane ndiweni vaudza Studio 7 parunhare kuti mhuri yekwandiweni yakasarudza vafelix ndiweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja vati vachazivisa zvizere kana ishe ndiweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino kweta vadhule vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita Ishe Ndiweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position of family is Chief Nhlanhla Felix Ndiweni. Ndiye chief wendaba zenduna asadza chinja akapointiwa mswa 20 June 2014 by the president who was empowered by the constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act and apana chinja rachinja.
Taedza kunzwa kubva kumutevedzeri wemukuru wemadzishe munyika Ishe Mchane Kumalo, asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu Vatemba Chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa Ishe Ndiweni pachigaro riine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machief zvinhu zveculture zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu, saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yaakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chief uyu abviswe pachikara. Tikazozvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chief ane mamwe macommentaries akamboita achitaura mairirana nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chief wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo, asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kanzuri yeguta reHarare yapiwa rubatsiro rwemari runoita zana rechuru chemadhora ekuAmerica nesangano reBloomberg Foundation iyo ichabatsira mukurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa uhu nhasi, meya veHarare vaHebert Gomba vati guta ravo richange richishanda nemamwe maguta makumanomwe pasi pechirongwa ichi chePartnership for Health Cities. Vati pasi pechirongwa ichi kanzuri ichange ichibatsirwa nenyanzvi kubva kuWorld Health Organization pamwe nesangano reVital Strategies kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvemoyo, shuga nezvimwe. VaGomba vati danho rekutanga pachirongwa ichi, icho chatanga munandira kusvika muna zvitagore rinouya, nderekuita ongororo yekutsvaga uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zvakadai uye kuti zvinokonzerwa nei vasati vatanga kurapa vanhu.
Tichagadzira programu yatinoti first quarter, which is 4 months yekutanga, tinenge tichiita programu yesurvey, research, zvikonzero zviri kukonzeresa vanhu vangani vari kuafektwa nedambudziko iroro, tobva tawanawo masolutions. Then pakati pegore tichange tichitaurira vagari nevanhu mastakeholders edu kuti taona zvakadai, takuzvishandisa zvakadai kuti tinge tichibatsira nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinokonzerawo kuti tinge tichisenda zivo kunana World Health Organization nevamwe kuti kana takuwana rumwe rubatsiro, tichiwana rubatsiro ruri focused.
VaGomba vazivisawo kuti pane mukana wekuwana rubatsiro rweimwe mari kubva kuBloomberg Foundation, uyewo pane mamwe masangano ari kuda kubatsira kanzuru kuti iwanise vagari vemuguta utano hwakanaka. Mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti muHarare neZimbabwe yose hapana ruzivo rwezvirwere zvinouraya chinyararire izvi, sezvo makanzuru, hurumende nemasangano akasiyana-siyana vachingotarisa zvirwere zvinotapuriranwa chete. Vati nekuda kwaizvozvo chirongwa chavari kuita neBloomberg Foundation chichabatsira zvese guta nenyika.
Kuti tikwanise kuplana for them, zvakato zvinotsvaga mapartners ndokwatakaona Bloomberg vakatitendera munogadzirisa nemutiudze kuti zvakakwanda sei zvirwere zvamunazvo. Kana tazviona tochitsvaga maresources yekuti tozvibatsira sei.
Dr. Chonzi vaenderera mberi vachiti sekanzuru vanda kuona veruzhinji vachidzivirirwa kuzvirwere kuti vave neutano hwakanaka. Pasirese zvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases kana kuti NCDs ndizvo zviri kuuraya vanhu vakawanda. Humbowo hunobva ku World Health Organization hunoratidza kuti pamamiriyoni makumana nerimwe yevanhu vanofa gore rega rega pasirese, zvikamu makuma nomwe nechimwe kubva muzana zvevanhu ava zvinofane zvirwere zvisingatapuriranwe. Zvichakadai Dr. Chonzi vazivisa kuti zvipatara zvese nemakiriniki ekanzuru zvave kushanda zvakanaka. Kunyange hazvana mukoti vese vasati vadzoka kubasa, vati zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvavana mukoti vanoshanda mukanzuru zvakatodzoka kubasa, uye pane masangano ari kushanda nekanzuru kuona kuti zvinhu zvese zvagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vapinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bepanhau reHerald rinoti musangano uyu uyo usina kuziviswa zvabudamo wapindwawo zvakare negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vaMbeki vakurudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica kuti ritsigire hurumende yeZimbabwe. Kupinda munyika kwavaMbeki kwasimudza mutauro vamwe vachiti vane fungidziro yekuti kungangodaro kuine chekuita nekuti pave nenhaurirano pakati pezano PF neMDC, asi vamwewo vachiti kune chekuita nenyaya dzemabhizimusi. VaMbeki vakambotungamira nhaurirano pakati pegakava raivepo pakati pavaRobert Mugabe navaMorgan Tsvangirai veMDC, izvo zvakazoumba hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mafashamu ave nemwedzi atamisa vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe ezviuru kuchamhembene pakati peSomalia, izvo zvawedzerawo nzara yagara iri mudunhu iri nechakare. Mumwe mukuru wemuzinda weAmerica aedza kuisa chikumbiro chekuti North Korea imire kudenha kwairi kuita idzoke munhaurirano dzekumisa kugadzirwa kwezvombo zvenyukiriya. Izvi zviri kuitwa pamberi penguva yekupera kwegore yakatarirwa Pyongyang sechiga chenhaurirano dzenyukiriya. Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda nevarwere vavo kuzvipatara izvi. Izvi zviri kuitawo kuti zviri kuitikawo panguva iyo madhokotera ari kuti haakwanisi kuenda kumabasa sezvo mari dzavanotambira dziri shoma. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mutete achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitungidza hospital uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatadzana nedambudziko rekushaya mukaka.
Tichibva tafonere mumwe wataiziva kuchitungidza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagirai dokta. Bati takato budise mari kuti timupe nesiye ya uchitungwisa. Kuta maana zvaka ita akango bise mwana hembe achibva ati mwana wenyu haasi kurwara. Apa temperature yake yanga ikakwira yanga iri pa40. Sekomoti mwana haasi kurwara, temperature yake yakakwira kudai so gumbo rake riri kurwadza. Raka ropa harisi kufamba, moti mwana haasi kurwara sei, hanza haasi kuwane mukaka wakakwana, saka dzokerai nemwana akumba mundimupe mukaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapa navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akanga asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepazamu ravo.
Manero acho anga asingacha donzi takatorara tichimusvinira tichimumwisa netuma strange mukakawe. Any Friday Saturday baba acho akabva amuka achienda kubasa ini ndikasara nemwana. Vatu ningo zvimono kuti mwana achasunatso yamwe mukaka. Ndopandakafonera baba acho ari kubasa ndikati mafemera akuite mwana ndopakabva pasvika mama wedu. Tikabva vachibva vati achiita sei chiuyai tisangane mutaundi tiende naye kuHarare Hospital.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare Hospital, uko vakasvikodzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wavo akapiwa mubhedha, asi dambudziko raakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwai kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tinge ingawanika. Vati zvakaramba kusvikirawo kuma2 AM Sunday mwana ndopa akazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare Hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare Hospital dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yekuzonomuviga sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haifanirwa kushaya dai vana chiremba vakatanga kumuona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika, zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma. Zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panhare mbozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr Paulina Skosana vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauri wepariri nyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa nana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzvidziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda, uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo zvakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa, vakati zviri nani kuti vanhu vafire havo dzimba dzavo pane kuti vafe takangovatarisa tisina chekuvapa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa, vanhu vakawanda vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Zamir.
Sangano idzva rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoti chinangwa charo chikuru ndechekubatsira varwere vari kushupika pari zvino nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uko kwapinda muzuva rechizana neshanu nhasi. Mutauriri wesangano iri Dr. Anesu Rangwani vanoti sesangano vachaedza kuzadzikisa mhiko inotorwa navana chiremba vachipedza basa yekutungamidza mberi varwere. Dr. Rangwani varambawo mashoko erimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ekuti sangano ravo rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takagara pasi tikati isu semachiremba toita sei, toramba here takatarira vanhu vedu vachifa muzvipatara. nekuti tatadza kuitirana with our employer nena uye mari do patakauya nezano iri tikataiwa kumana isu ngatifomei association tiri kukurudzira machiremba ose ari muZimbabwe kuti dai zvaibvira dai zvakwanisika taisa varwere vedu pamberi seose yatinotora isu machiremba patinotanga fundo yedu pakuzoshanda kwatinoita dai takoshesa varwere vedu tavaisa pekutanga hongu mari shoma ende zvinhu hazvina kumira mushe asi kusvikira zvinhu izvozvi zvagadzirwa tange tichikurudzira kuti dai machiremba edu emuZimbabwe tambosacrifisa tichiita manegotiations atinenge tichiita asi tichirapawo vanhu vedu nokuti vanhu vari kuparara muzvipatara zveZimbabwe
asi munoona here kuumbwa kwesangano idzva kuchiita kuti matambudziko akatarisana navana chiremba agadziriswe
mubvunzo iwoyo taubvunzwa kakawanda vakandemisa asi isu tiri kuti kana nzira imwe chete yekugadzirisa zvinhu kana yaramba ko atingaedzi here zvimwe
tanzwawo sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association richiti kuumbwa kweProgressive Doctors Association of Zimbabwe kwakanangana nekuparadzanisa vana chiremba kuti vasataura nezwi rimwe chete munotiwo
chinhu chinonzi chenji chinhu chose chinyowani chinotyisa hatingotambirwi sezvachiri vamwe vanochitya vamwe voshora vamwe votambira regai ndinyatsotaure zvakajeka ndiri kuda kuramba isu chinangwa chedu hachisi chekudhivhaidha sezvinotaurwa nezita redu we are progressive
vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba idzva reProgressive Doctors Association of Zimbabwe Dr. Anesu Rangwane vari parunare kuLawayo Studio 7 munhau dzemitambo chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinoti hachisi kutenga vatambi vatsva vakawanda kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano eCAF Champions League mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
Morariti wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vaanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri
Zvaren kuti tasa magetsi atina akasiya nevamwe ndinotoona kuti tinoedza 102 but so far so good the boys vashanda
asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders na Ralph Kaondera weTriangle izvo zvapararira nyika yese Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi
vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi Avenge ndagara pabasareri for a long time hono zvipotenzi zvekuti chikweta basareri sekuti chikweta chatiri
chose FC Platinum yakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuruva Caps United ndokupedza ine mapoints makumi matanhatu nemaviri mapoints matatu pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe Sweswe anoti kutamba kwavo muCAF Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo but hazvini zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita iwawa.
Caps United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi mashanu nemasere kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCAF Champions League mwaka unouya muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mjazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu
I'm really happy because at the end of the day, we managed to jump to Mandara. So, I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, T1, Wange, neMushowani Stars, ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusoro-soro izvi. zvichireva kuti vave kuenda kudivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinosanganisira kusungwa kwaamai Mary Chiwenga, kubviswa paushe kwaishe Ndiweni nemamiriro akaita zvino muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyamii na Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngobuvulo mhlaka 16 nempalakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, International Leaders Act, ngoba into yobala ukuthi induna yayaphonda ngumongameli uRobert Mugabe mhlaka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedezwa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiko besedezwa amacala anzima nje abo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugcibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni abamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba weHigh Court kobulawayo kusasa, bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esathathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapolisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni entabazinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna, kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe, the National Chief Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, International Leaders Act, ngoba into yobala ukuthi induna yaphonda ngumongameli uRobert Mugabe mhlaka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo, bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile cala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe le mpumelelo yangkhona eyaziswe. Konke lokhu akwenzakalanga. Esikubonile sibone indoda ezibhalwa emanyuziphepheni laku-social media, awula muntu okuyakhuluma le nduna ukuthi kwenzakalani. Sibe sazana namhlanje emini sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku-social media ukuthi liqiniswe. Inomgqibelo ebusuku uwaba le mzamo yokuthi abaphathi bentaba zinduna ngithatha imoda lempahla zinduna amapolisa lo DA. So wonke lokho bese ngakabi kwazi and ngalesi sikhathi awukabi le communication official between uhulumende wezinduna lo chief.
Umdeni kaNdiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansili lezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, isikhulumeli somdeni wakhe, uchasisa abakwenzayo.
Besixoxaxoxile nje kodwa kusindele umfana ukuthi asiye ngoba kapha sizakwazi something nxa umfana angasiya.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhethu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kuNdiweni iminyaka yonke le bekuthulelweni kuthule kathesi ngoba esekhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle abantu.
Kusenjalo abantu abasekela linduna entabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogatsha lweZak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana. Wavalelwa esitokisini seRoseville esithiwa singcole okwesabekayo. Umthuthisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubhu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubhi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale le-High Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso se-bail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiki bethi sedeswa amacala anzima nje abo-treason. bekhiwa ibail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi imnike ibail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulela abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le South Africa. Nxa kungathi wamhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale. Nxa engabaleka uyenelisukuthiaphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa-ke kule overriding concern in terms of i-constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi-public official baloya lilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kubonela amacala bahiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Alo-ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokhu vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ikuhlukuluza, kanti bayamhlukunxa phela sungasathandi umuntu uyamekele ahambe abiyele ayiyibo, usabuza busamhlukuluzelani usumbophisa? Hhayi, akusuwo buntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umkakhe wayengumongameli kwelizwe. So kulokuyisikathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Lowa wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi yindlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izakhi, ubona ungani indaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izakhi mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlwa ngoba ezakukhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezema-diamonds etshiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona habanle buphuthi bani bani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ehlukuluza umuntu oyedwa baye sebelahlekile.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okwakuthiwa nguKarisinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisa laphana idamu Magwanda.
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni weBulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, kwaNdolwane, kwaMadlambuzi, kwaMakhulela, eJijume, kwaMangubo, kwaHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo. Bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJijume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungelazulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwonge National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe Bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizelela.
Kwakulensimu yokuthinezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngonhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kulenkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJijume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi ma ukuthi uhulumende ulalele oryasizwa abe lo ncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye-$205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kweneliza ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivelela aluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phothi ecizelela.
Lona idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lomsebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele ledamu lakododo eTokwane bese futhi idamu lakoganda eOthabeni emangwe bese futhi ledamu lakovaka eladukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa iKariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe 4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichivi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele evela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika leNorth Korea uStefan Bigran utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lomkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika uDefense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolweni saseNorth Carolina khonapha eMelika sibikwa sike samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuninga sikuzweni kumevisigama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said ngiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi nguye oyazi uzazinikeza abantwana. Even ama next door babonga ukukhuluma lesi ngisimangwe kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu. Akungazela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Ungakwazanga kube into engishiphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe laye layo leyo ngane. Ngazela ukuba abakhulumayo abakhulumi kodwa mina ngisoze ngasho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunenge okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanganelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-stem dysfunction ngesingisi ngobunye okwande ukuba ludubo kokuba ukuba nlutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungisweni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Ikho abesifazane bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machubu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Mazire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi, bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye, kodwa okuphumayo weziningi yikuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala esinomntwana, kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesi sintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga, uDubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabachadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seKasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangeladumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le FC Platinum laphusha esendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le FC Platinum liphakamise isicoco seligi. Kodwa ngokuqala ukuba likwenza lokhu usweswe kunguye zibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuzakwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Jabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile, ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi. Inisifiso sami bese ngokuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano, kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Africa.
Njengomqeqeshi mina lokho ngifisa ukuthi ngale lokho engiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi ngikona nxa sengike ngawina ama-championship nama-lower leagues athi sokusikele ukuthi kona nginqobe kona umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela i-PSL yiyo yokugcina enkulu khona ngapha eZimbabwe. Sesesikhangela la ku-Africa futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye imini lami ku-Africa khona phana ku-Champions League ngizame ukuthi kona ngifinyele ukuthi kona ngifike kuma-finals mhlawumbe lokuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezeka.
Iqembu le FC Platinum liphushe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona liqede lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munye. Iqembu le-Cape United lona elikhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphushe lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba munembili, ikanti iqembu le-ZPC Caribe yilo liphushe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lathoba munye. Iqembu le-Highlanders lona liphushe imidlalo imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lilemiklomelo engamachumi amane lesithupha. Emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa elemshoni Stars lona eliqede lilemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu, elewange lona eliqede lilemiklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa, eletel 1 kanye lelechapungu ona eliqede lilemiklomelo ngamachumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa elebulawayo City, elewawa, eletenax kanye lale Cranbourne Bullets. Ngimelestudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethiswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gander, sibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.